manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikunguru 26, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyurwa kwenyika amai Priska Mfumira vanomiswa pamberi pedare redzimhosva vachinzi vadzoke zvakare kudare mangwana.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika, asi tichakurudzirawo zvakanyanyanyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock. Vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna Mwari wei. Tinoziva kuti Mwari tikanamata vanopinzwa.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vokurudzira vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadzikama ibere vanopiwa mubayiro muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira nhasi vamiswa pamberi pedare redzimhosva muHarare vachipomerwa mhosva dzeuori zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro. Tichakupai nyaya iyi zvizere ichibva kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi munguva pfupi inotevera. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMovement for Democratic Change kana kuti MDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira vana veZimbabwe vari munyika nekunze kwenyika uye vanobva kumakereke akasiyana siyana kuti vanamatire nyika uye kutsanya kwemazuva manomwe kubva musi wa29 chikunguru kusvika musi wa4 nyamavhuvhu vasati vafunga kutora matanho avangati akakosha mukugadzirisa matambudziko ari munyika. Mashoko avachamisa anouya panguva iyo bato ravo reMDC riri kuronga kutanga mangwana kuita misangano munyika yose richinzwa zvifungo zvevanhu nenyaya yemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nekuparurawo chirongwa charo chereload. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Mazuva manomwe ekunamata, vamwe vachitsanya, vamwe vachidana Ishe takasumudza maoko kuti Baba vari kumusoro kudenga vatibatsire, kutishingisa, kutipa uchenjeri, kutipa mwoyo wokuyanana nokuva nerudo, tipedze dambudziko riri munyika nokupedza kusanzisana nokupokana kuripo munyaya dzematongerwo enyika. Saka izvi tazvikurudzira kuti zvivandudze mwoyo yevanhu, zvivandudze pfungwa dzevazhinji, zvivandudze maonero nemanzwiro nemuono kuti sei tabatana senyika tagadzirisa matambudziko anotinetsa. Ndosaka tataura mashoko aya kuti kubva musi weMonday vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika, asi tichakurudzirawo zvakanyanyanyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock. Vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna Mwari wei. Tinoziva kuti Mwari tikanamata vanopinzwa. Tinoziva zvinogona kushanzisika nevazhinji kuti mukuru wematongerwo enyika akutaura nezvekuteura sei. Tinofanira kuziva kuti pakupedzisira kwazvo zvose muridzi wedu mukuru wedu ndiMwari, hakuna hurumende ingamira kana Mwari asina kutendera. Naizvozvo tinoda kuti Mwari vasumudze hurumende yavo munyika muno, vasumudze utungamiri hwavo munyika muno. Pasava nezita rebato kana zita remunhu ringasumudzwa, asi pasumudzwe zita raMwari.
Vachamisa, vamwe vanoti chakakosha inhaurirano munyika pane kuti vanhu vango tarisira kumunamato. Munoti
ko ini ndataura ndikati kunamata igaro ziva, munhu akasikwa naMwari anofanira kunamata Mwari wake. Asi tiri kuti tisati taita nhaurirano, tisati taita kurakidzira, tisati taita kana chinofanira kuitwa kuti zviende mberi, tinokumikidza nyika yedu kuna Mwari, tinokumikidza mabasa edu nenhano dzatichatora kuna Mwari. Ini semutungamiri ndo maonero angu. Vamwe vanoonawo zvakasiyana, asi semutungamiri ndine kodzero zvokuti kana ndine muono wejira kana kuti wetwiza unenge uchiona kumberi, tinofanira kugamuchira muono uyoyo, tokumbira signal kubva kuna Mwari.
Tiri kunzwawo kuti bato renyu kutanga mangwana rine urongwa hwokupinda munyika yose muchisanganawo nevana veZimbabwe muchinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Zvii zvikuru zvamunotarisira kunzwa?
Tiri kusangana nemastructures takakopera kuti vatungamiriri kumadistricts, kumaprovince ngavaende kunosangana nevatungamiriri kumabranches nekumalower levels, munhu wese wemusangano nevazhinji vemuZimbabwe vasiri vemusangano, madzishe kusangana nevaDBC, kusangana nevadokta, koti vanoshanda mumarowa, madhumeni kusangana nemabhizinesmen nevakuru vemakereke, vachinzwawo kuti vanozviona sei kuti chii chatingaita kupedza dambudziko, nekuti kazhinji zhinji kufamba kunotoda kuwirirana.
Tingaona here vana veZimbabwe vachizopinda mugwagwa kana kutora matanho zvichitevera kuunganidza kwamuri kuita pfungwa dzevanhu?
Hazvinoitwa, muchazozviona kana vanhu vawirirana, zvichiitwa murunyararo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Zvino todzoka kuna Thomas Chiripasi achitipa nyaya yekumiswa mudare redzimhosva kwaitwa gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira.
Amai Mpfumira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva nomwe dzekuita zveuori pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Mpfumira vakakonzeresa kushayikwa kwemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuburikidza neuori hwavanonzi vakaita, kunyange hazvo vaReza vachiti imwe yemari iyi haisati yanyatsozivikanwa kuti yakafamba sei. VaReza vati komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiri pakati pekuferefeta kuti mari iyi yakafamba sei. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavakapiwa motokari yechipiri nehurumende mushure mekunge vakambenge vaudza munyori mubazi rezvevashandi vangoone masoka kuti vavatengere imwe motokari iyo yakatengwa vasati vazopiwa imwe nebazi rezvemari pakapiwa makurukota ehurumende motokari. Asi rimwe remagweta amai Mpfumira vachausi chinyama vaudza dare kuti hapana mhosva yakaparwa namai Mpfumira sezvo motokari dzese dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende uye vane kodzero dzekupiwa motokari mbiri segurukota rehurumende. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ibhadhare mari inodarika mamiriyoni mana kubhanga reMedbank iro rakanga rabhuroka, vachiita izvo vachishandisa simba ravo zvisirizvo. Asi vachinyama vati hurumende yanga ichingokanda manhamba mumhepo pasina humbo hunosungirira amai Mpfumira. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ipinde muchirongwa chekuvaka dzimba kuchinhoi zvakaita kuti mari inodarika mamiriyoni 10 ibude muhomwe yeNASA mukati memazuva maviri. Zvichakadai vachinyama vasvitsa chikumbiro chekuti amai Mpfumira vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya idzi. Asi VaReza vaburitsa gwaro rinobva kuhofisi kwemuchuchisi mukuru wehurumende rinoita kuti musungwa agare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe kana pane humbo hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva yakakurisa inokonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Mutongi wedare vamunamato Mutevedzi vabvuma kutambira zvataurwa navaReza vakati chasara ndechekuti patariswe kuti pane fungidziro inonwisa mvura here inoratidza kuti musungwa akapara mhosva kana kuti kwete, kuti vazotarisa kuti amai Mpfumira vangapiwe here mukana wekubhadhara mari yechibatiso. vamutevedzi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana. Amai Mfumira vachirara mujeri. Amai Mfumira ndiwo munhu ane chinzvimbo chepamusorosoro muhurumende wekutanga kusungwa nemhosva dzeuori. Kubva pakagadzwa komisheni yezaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera, Amai Mfumira ndoumwe wevakuru vakuru vakadomwa neboka revechidiki muzanu PF reYouth League kuti vakaita zveuori. Nekune rumwe rutivi, boka remadzimai mubato iri reWomen's League rakabudawo nechisungo chekuti vese vakadomwa panyaya dzeuori vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchairi wendege muAir Force of Zimbabwe Tashinga Musonza atongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekuwani kwaine mhosva yekuuraya musikana wake muzvare Lucy Dube gore rapera. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo mudare reHigh Court, mutongi vedare Justice Nokutula Moyo vati kunyange hazvo Musonza angangove aisada kumuuraya, kurova kwakaita mushakabvu kwaive kwakaipisisa zvikuru zvekuti aifanirwa kuziva kuti kuita kwakadaro kwaigona kuti munhu afe. Vati zvisinei nekuti hapana akanyatsoona zvizere kuti Musonza akarova sei muzvare Dhuve, mushure mekunzwa umbowo hwose hwakabuda mudare vagutsikana kuti Musonza akarova mufi zvakaipisisa izvo zvakazoita kuti afe. Justice Moyo vati vanhu vanenge vabatwa nemhosva seyakaparwa naMusonza vanotongerwa makore ari pakati pegumi nemakumi maviri nemashanu uye vaona zvakakodzera kupa mutongo wavapa. Vati mukutongwa kwenyaya iyi Musonza akaratidza kuti aisave nemoyo unoratidza kuti aive neurombo nezvakaitika zvisinei nezvichemo zvaapa senzira yekuti anzwirwe tsitsi pamutongo waapiwa. Justice Moyo vati zvisinei nekuudzwa nevanhu vakasiyana-siyana kuti mufi aifanirwa kuendeswa kuchipatara, Musonza akatora nguva yake kuendesa mushakabvu kuchipatara nechikonzero chekuti aitya kuzobvunzurudzwa kuti chii chaive chaitika. Baba vemufi vaCodwell Dhuve vati hapana zvavangaite kunze kwekutambira zvabuda mudare, asi vati vachiri kurwadziwa zvikuru nemafiro akaita mwana wavo.
Chinogara changu ndisuwisa, ichi chagara chakandisuwisa upenyu hwangu hwese ndechekuti Lucy handichafi ndakamuona. Ava hama dzake ava dzatashinga, munhu akapuwa 20 years, it means kuti vanoenda vachinomuona, they will still have the satisfaction of seeing him. Hama yavo iri mhenyu, ini handichafi ndakaona Lucy futi, and after 20 years anenge achiripo chaizvo chaizvo. Yeah, saka the loss, you know, is mine.
Kwetara vamusonza vaCalvin Tundu vati sekuona kwavo dare rakatambira umbowo husina kuti tsvikiti ukashandiswa kuroverera Musonza zvisiri izvo. Vati vapa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro reSupreme Court, vachiti kunyange chikumbiro ichi chikasatambirwa vachangokwira kudare iri nechikumbiro chekuti mutongo wapiwa Musonza udzikiswe.
After a convict anopuwa sentence yake ta apply for leave yekuti tiwa pile kuSupreme Court. So kana vakaibvumira, it means kuti tiita kuisa apiwi yedu kuSupreme Court, but vakairamba still tine option yekuenda kuSupreme Court kunoita another application for leave to appeal. Machansi edu ari very high sekutaura kwadati chiita even court. Pane makeps akawanda akasiwa nestate, so tinoona kuti high prospects of success.
Mune imwewo nyaya, mutevedzeri wameya weBulawayo vatinashe Kambarami pamwe nemumwe wemakanzura eBulawayo vaSilas Chigora vakadeedzwa nezuro nemapurisa epaBulawayo Central Police Station kuti vape uchapupu hwavo pamhirizhonga yakaitika pamahofisi ekanzuru paCity Hall munguva pfupi yapfuura. Vaviri ava vakasungwa ndokuzoregedzwa mushure memhirizhonga iyi zvichitevera kuedza kupa kwavo gwaro rekumbomisa basa munyori weguta vaChristopher Dhuve. Vakambarami vabvuma kuStudio 7 kuti vaDhuve vakavakwirira kudare reHigh Court vachivati vakavakanganisa basa nekuda kuvapa tsamba iyi zviri kunze kwemutemo, uye vati vachamirira kunzwa kuti dare rinoti kudii panyaya iyi.
Ndakareceiva mapepers akabva kuHigh Court. Town clerk vaDhuve vakaenda kuHigh Court vakanomangara kuti ndikuvatadzisa kunge vari pari pabasa vakafaila mapepers avo. Ndakaseiva nemapepers sezvo iri nyaya enda kumakoti matare emhosva achatonga achitarisawo kuti mutemo yakatedzerwa here ndepapi pakakanganiswa mutemo. Saka ndopa nenyaya izvezvi, it's before the courts and the matare edzimhosva achatipawo direction kuti kuti inofanira kunge ichigadziriswa sei nyaya iyoyo.
Vakambarami vatiwo makanzuro ari kuzenderera mberi nechisumbo chavakapiwa nebato ravo reMDC chekuti vaferefete vadhuve. Zvichakadaro, mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuita musangano wekutsvaga rutsigiro kuLupane mangwana. Sachigaro weMDC Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 parunhare kuti vakagadzirira zvakakwana musangano uyu vakatiwo uri kuitwa senzira yekubatsira kutsvagira nhengo yavo vaDalumuzi Kumalo rutsigiro pasarudzo yemumiriri weLupane East ichaitwa musi wa3 mwedzi unouya. Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa zvichitevera kushaya kwaMaistembile Gumbo veZANU PF uye chichakwikwidzwa nevanhu vanomwe vanosanganisira vaDalumuzi Kumalo navambongeni Dube veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mune imwe wenyaya, magweta ava Paddington Japa Japa anoti ari kupikisa mutongo wavakapiwa wekugara mujere kwemakore maviri. Svondo rapera, dare ramagistrate rakawana vaJapa Japa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga pamusoro pezvakabuda musarudzo dza2018 rikavatongera kugara mujeri kwemakore matatu. Asi gore rimwe chete rakazosendekwa parutivi. Mutongo uyu uri kushorwa nebato reMDC ichiti ndewekuda kushungurudza nhengo dzaro. Rimwe remagweta vaJapa Japa vaSimon Simango vaudza ntungamiri Nkomo Studio 7 kuti vachasvitsa magwaro avo ekupikisa mutongo uyu kudare nemusi wemuvhuro.
VaJapa Japa hatina kufara zvedu nemutongo wavo vakawana nekubatwa nemhosva kwavakaita. So saka naizvozvo tiri kutarisira kuti nemusi wemuvhuro wevhiki iyo ino titange tichifaila apiwo yedu, sezvo tinofanirwa kunge tichifaila mukati memavhiki maviri kana kuti 14 days. Mushure mekunge tafaila apiwo yedu, tichazonge takuchienda kudare repamusoro reHigh Court tichiapply for bail kuti vafanoburutswa apo pachange pachitongwa kana kuongororwa kweapiwo yavo.
Pari zvino vari kujere ripi?
Pari zvino vaJapa Japa vari kuchikurubi.
Munombovashanyira here kuchikurubi kwacho ikoko?
Ya, vaJapa Japa kuvashanyira tinovashanyira, but ndakangoenda kunovaona musi mumwe chete for now because izvo zvina handisi muHarare, but kune mamwe malawyers vari kuenda as well vatinovaona vatinobata navo.
Iri kuvabata sei nyaya yekuvharirwa kwavo?
VaJapa Japa zvakatovashamisa kunyange pavapiwa mutongo. Inyaya yekuti hapana angaine tarisiro yekuti nemhosva yavari kutarisana nayo yaiita kuti vange vachiendeswa kujeri. Zvichitevera nyaya yakaitika pana vatendai miti nekuti kutongwa kwavaJapa Japa kana kuti mhosva yavaipesedzerwa ndiyo inova almost the same case yaipesedzerwa vatendai miti kuti vane vhidhiyo yavakarekodwa ikadhaunirodwa nematikitifa. Pakadhaunirodwa vhidhiyo iyoyo yavatendai biti ndo pakadhaunirodwa zvekare vhidhiyo iri kunzi ndo yavaJapa Japa yavakaadhiresa majournalist nemapurisa kana kuti matikitifa mamwe chetewo akaita mhosva yavatendai biti. Saka chino chakanyanya kubata vaJapa Japa ndechekuti vatendai biti vakanzi vabhadhare faini ye200 RTGF dollar yamunoziva kuti vakazonobhadhara ari ma5 cents kana kuti mazukwa. Asi vaJapa Japa almost the same case vari kunzi ivo vaseve sentence kana kuti mutongo wekugara mujere kwemakore maviri. Saka zvakavabata zvakanyanya nekuti tese haisiyowo mutongo watanga tichitarisira kuti vaJapa Japa vachange vachipiwa.
Gweta rava Paddington Japa Japa vaSimon Simango vachitaura parunhare nantungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vafa muNigeria uye vamwe vanhu vakawanda vakuvara mhirizhonga yakonzerwa nechikwata cheBoko Haram icho chaparadza kamba iri kugara vanhu vakatiza misha yavo kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. No. Mazana nemazana evanhu vemusouth Africa varangarira muimbi aive nemukurumbira uye achizivikanwa nekushora rusarura ganda rwaive munyika iyi Johnny Clegg uyo akashaya ava nemakore makumi matanhatu nematanhatu mushure mekurwara nechirwere chegomarara kwemakore mana. Masangano ekuAmerica eInternational Republican Institute neNational Democratic Institute ayo akaongorora sarudzo gore rapfuura anoti kunyange hazvo paine shanduko yave kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwemutemo zvichitevera sarudzo idzi, pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuti shanduko iyi itambirwe nemapato ese neveruzhinji munyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanya munyika kwemazuva mashanu kuzoongorora kuti ndezvipi zvaitwa nehurumende kubvira paitwa sarudzo idzi, vaitungamira chikwata ichi cheZimbabwe International Election Observer Mission, Ambassador Johnny Carson, vati zvinofadza kuti pane zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa zvinhu zvavakati zvigadziriswe kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. VaCarson vati zvinofadza kuti hurumende neparamende zviri kutora matanho ekusandura mitemo yesarudzo, mitemo yekutapwa kwenhau pamwe nemimwe iyo yakanzi nenyika nemasangano akawanda inokanganisa kufambiswa kwesarudzo zvakanaka. Mitemo iyi inosanganisira Public Order and Security Act neAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vatiwo vanofara kuti mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vavavimbisa kuti paramende ichatungamidza kusandurwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, asi vati zvose izvi zvinofanira kuitwa pachinzikwa pfungwa dzemapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira pamwe neveruzhinji sezvo paine chichemo chekuti izvi hazvisi kuitika.
The delegation heard reports of low levels of trust in government.
Takanzwa kuti vanhu vakawanda havavimbi nehurumende nemapazi ayo nekuti hainzwe pfungwa dzeveruzhinji uye inoshungurudza mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra. Huori kusabuda pachena nemaererano nemashandisiro emari yehurumende, kushaya simba kwemari, kushaikwa kwemafuta emotokari, chikafu nemishonga ndezvimwe zviri kuita kuti vanhu vasavimbe nehurumende uye zvinoita kuti vanhu vasaone zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nehurumende kubva pasarudzo dza 2018.
Vatiwo hurumende inofanira kusandura mitemo inoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji nemashandiro emauto kuti vanhu vakwanise kuwana kodzero dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika dzakaita sekuungana pavanoda, kutaura zvavanoda pamwe nekuzvishandira. Vaendera mberi vachiti mauto haafaniri kushandisa chisimba mukumisa vanhu vanenge vachiratidzira uye kuti masangano akazvimirira mapato anopiki sa nevanhuwo zvavo vanofanira kubvumidzwa kuratidzira uye kuti vaite izvi murunyararo. VaCarson vati izvi zvinofanira kuitwa nekukasika uye vanoona sekuti kana izvi zvikaitwa Zimbabwe inogona kuita sarudzo dzakachena, izvo zvinounza utongi hwechekerere. Vatiwo hurumende inofanira kutevedza zvakataurwa nemasangano emuno neekunze akaongorora sarudzo idzi akaita seSouthern African Development Community neAfrican Union vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Revolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani ndungwaka vanoti vanobvumirana nemaonero echikwata chavaCarson ekuti munhu wese weZimbabwe anofanira kuve nechekuita neshanduko iri kuitika munyika.
Asi tofara kuziva kuti right direction inodeterminwa nepesi yekuti isusu maZimbabweans tikuda nyika yakaita sei. Hazvibatsire kutiti right direction vanhu vachisungwa uku kuchinzi kuri kureforma process. Hazvibatsire kutiti right direction mamapato ematongerwo enyika asiri kushedzwawo muprocess. Saka andirambi kuti kune right direction, but right direction inogona kupamidzirwa ka inogona kuita nani kupfuura zvatiri. Iye zvine izvi hatina yatingati benchmark kuti isusu mareforms edu anofara kusvika gore ripi.
Hurumende yakatoumba komiti yemapazi ayo edare makurukota kana kuti Committee for Political and Electoral Reforms iyo iri kutungamira basa rekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nesarudzo. Komiti iyi inotungamirirwa negurukota rezvemitemo neparamende vaziyambi ziyambi. VaCarson avo vakambo vemutevedzeri wemukuru anoona nezvenyaya dzemuAfrica mubazi reAmerica rekuryidzana nedzimwe nyika vakapinda munyika nechikwata chao mazuwa mashana apfuura vakasangana nemakurukota ehurumende masangana anoshanda akazvimirira pamwe nemakomishena akasiyana siyana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Mumwe wevaive muchirongwa cheMandela Washington Fellowship muna 2017 vadzikamai bere vakapiwa nezuro mubairo weYoung Leaders Award nesangano rePresidential Precinct iro rinosimudzira vechidiki vanoita mabasa ekurwira kodzero dzevanhu. Vabere avanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum muZimbabwe vari muWashington pari zvino. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navo pamusoro pemubayiro wavo.
Ndakakashikamadzwa zvikuru nekuti hazvisi zvinhu zvandanga ndakatarisira. Tinongoziyawo kana tiri kwedu kumusha uko tee tingozviitirawo basa redu takanyarara. Saka ndakatozokashikamadzwa kuona kuti tikubasika zvii kuduku kwatinenge tichiita uku. Pane vari mhiri kwemakungwa vaona kuti basa rakakosha, saka ndakabva kuzadzwa nemufaro mukuru.
Zvinorevei kwamuri imi semuwewo vechidiki kuonawo kuti kune masangano ari kunoku kuAmerica ari kutarisa mabasa amunoita kuZimbabwe?
Ndinoona iri kurudziro.
Chii chakaita kuti vasarudze imi kuitira kuti vakupei awadi?
Mutsamba yavakandinyorera ivo vakati basa randiri kuita neNational Foundation for Transitional Justice rekukurudzira kuti Zimbabwe iise chirongwa cheTransitional Justice pamberi nekuunganidza masangano akazvimirira ega nevanhu vakashungurudzwa akakatamwa.
Munodzikaira kuZimbabwe muchange muchiitei kuitira kuti vanhu vanyatsoona kuti aiwa vabere vakapiwa award, asi ndizvo zvavakapirwa award yacho?
Ini ndinotarisira kuzoka kuZimbabwe nofambira mberi nebasa randinoita nemufokeri wezvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum. Pakati pezvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum, chirongwa chedu cheTransitional Justice tinofambira mberi.
Mune mazwi maviri matatu here kukandira vechidiki vari kuuya vari kunoku vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship?
Mazwi angu ndeekungoti iwo mangwana reAfrica rino rakakosha kuti murambe muchishingirira kuti kunyange nepaduku pamunoita ipapo munondifambisa mberi.
Vadzikamai bere vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vachitaura naMike wewe Studio 7 vari muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika.
Makutaurona tonderai wara ndiri pfuna ndiri muHarare.
Taurai tinzwe, makadii muHararo?
Ngodaro nhamo ndiye kushaya bhondi rachirurira takanzi tishandise.
Saka munozvigona sei pamuno mukazuva nezuva muri kuzvifambisa sei?
Kanzvadzi yangu kazvinhu zvakaoma. Inezvi kuti uwane chekufambisa unenge uchitoda mari. Wozi mumakombi makomita dzatinofamba nawo anenge achitoda iri hard cash. Zvana eko keshe zvazvishandi, zvana swipe hazvishandi. Paunenge uchitoda hard cash kuti uiwane kubhengi kwacho hakuna. Pamaeko cash uchadya 40%.
Zvingazvo zvatanga kushata chako mhanya vakumhanya kurosungana onzi nhingi minista nhingi asungwa nenyaya yecorruption yodi zvekuvhakana zvega zvega zvavhava meso kuti maZimbabwe dzisaone. Hakuna trial inoitwa yemunhu iye anenge asungwa nezvitoka zvapisina mupfumbira akunzi asungwa nenyaya yecorruption kuda kuti tisaone. Ana Chombo akasungwa 2017 asi hapana kana trial date yati anayo.
Saka zvamira zvakadaro imi munofunga kuti poitwa sei?
Inini semaonero anda ndichitoita hangu adai vanga vagona kuti adai takaramba tichishandisa motor currency chinhu zvanga zvituri nani wozi mabhonda acho tichinzi mabhengi kwacho hakuna.
Mota kana Wilfred Chipere ndiri muHarare. Ikuvadza ndosaka mondi vatochikukutsvagai tichifona tichitaura kudai. Tiri kuti isusu pakutanga pakufamba chapo chaipo mafuta ekufambisa emota ikukwira fuel vachingokwidza vakwidza unokwidziwa vatosvika papambu onzi ndo hatisina takatombomiwa tipura chitese tikwidze vakwidza kwacho woti nhanzi tinobhadhara tione vanokuda kutoda keshi. Keshi hapana. Vanogona kuudza kuti tiri kuda swipe chedivo keshi haisi kuita. Oshaya kuda kuti odii woita payment yako tangashandisa kubhadhara nacho chii mari yacho.
Tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera. Regai titarise musoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vanomiswa pamberi pedare vachinzwa dzoke zvakare kudare mangwana. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vokurudzira vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mpfumira obotshwe izolo uzalala njalo esitokisini namhla ekhangelelwe ukwaziswa ngesicelo sebheyili kusasa. Ngesikhathi ezinye izakhamizi zakoBulawayo zisithi kuxotshwe amakhansila aleli dolobho kubunjwe ikhomishini ezaphatha intambo, sokuvele imbiko ethi isisekelo sombuso asikuvumi lokho.
Kodwa kuliqiniso okuqala ukuthi siyananzela ukuthi ama-councillors nxa ekhethwa akhethwa ngabantu kuyindlela yedemokhrasi esiyihloniphayo. Umuntu ukhansila owakhethwayo olobugama wakho okusegcekeni oyinto engayisiyo loyo khansila sitogamileyo kaphumla.
Umthethwandaba we-nomination court namhla wamukele amagama abazancintisa kukhetho lokudinga umeli wemangwe lo we-Glenview South edalele ephalamende oluza kwenziwa mhla ka-7 ngompandula.
Niwabhodile umangwe amawadi amaningi niwafikile ngaba-explainela engifisa khona ukuthi ningabasebenzela kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umphathi ntambo kahulumende wogatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mpfumira owetheswa amacala okusebenzisa imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu $95 million uzabakwazi kusasa ukuba uzaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail kumbe ahlale esitokisini okwamalanga angamachumi amabili lanye evalelwe. Intatheli zindaba yethu Gibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umufumira obemise phambi kukamantshi unkosikazi Mnamato Mtebetsi uzalala njalo esitokisini okwelanga lesibili emelele ukuzwa isinqumo sebheyili kusasa ekuseni. Lokhu sokudala imibuzo yokuthi uhulumende engabe sejonge ngempela na ukuqeda inkohlakalo elizweni ngokubopha yingqengubani oyabe edale icala. Kodwa abanye abafana lomnumzana Pascal Madiri bathi kuzafanele uZulu abekezele njalo anikeze ugatha lokucubungula indaba zenkohlakalo olwezakhi isikhathi sokuthi isebenze kuhle kungabi loyisolayo.
Abantu kumele banike izakhi isikhathi sokuthi iyenze uphenyo lwayo kundaba lezi zobugwelegwela. Awumelanga bajahe izakhi kundaba lezi ngoba esikubona ukuthi izakhi le ikhanya ilamazinyo njalo isiqale ngokubopha uminister. So abantu bengabekezela kancane uphenyo lwenzwe, ngiyabona ukuthi izakhi le ingani ilamazinyo njalo izabamba abaningi. Ngoba sibona ukuthi uminisa sinjani sebotshiwe.
Umufumira iziphathamandla sakuqala ukubotshwa yizakhi ekhokhelwa ngumkamphathi ntambo wezobudlelwane lomanyano emazweni umnumzana Sibusomoyo kusukela ngenyanga edluleyo lapho yanikezwa amandla okuthi yenelise ukubopha labo abacabangelwa ukuthi kungabe bephula umthetho ungakhathekile ukuthi ngobani. Kusenjalo inhlanganiso ye-Transparency International namhlanje itshengisele phezu obugwelegwele osebuvame kuzisebenzisa ikhansili iHarare ezizamukela imali kuzakhamuzi ezigweleda ikhansili imali yamanzi. Lokhu sekwenze ikhansili iHarare ilahlekelwe imali eningi kakhulu ekade ingancedisa ekuqhubeni umsebenzi wayo kahle. Umkhankaso lo uqhutshwe egcekeni leHarare Gardens namhlanje ekuseni usiyafika emini lapho inhlanganiso ye Transparency International ikukhuthaza uzulu ukuthi ayeke lo mkhuba wokudiza izisebenzi zekhansili nxa sisevala amanzi. Lokhu kuze ngesikhathi ikhansili yeHarare iqhuba uhlelo lokuvalela impompi zamanzi izakhamizi ezikweledayo. Umqondisi wenhlanganiso leyo unkosikazi Mtshaneta Mpunda uthe izakhamizi kufanele zikhulumisane lekhansili ngendlela abangeneza ukuthi babhadale izikweletu zabo.
Sisenza ama-community meeting yethu sadiscover ukuthi kukhona abantu bayabhadala ama-bribes u-city council engabuya efuna ukuvala amanzi. So sabe sigcine senze i-campaign yokuthi ama-citizens ebekwazi khona hhayi ukubhadala i-bribe leyani anje awuncedi lutho. Sibakhuthaza ukuthi benze ama-payment plan ku-city council. So yinto i-campaign esilayo kuthiwa I will pay, I will not bribe.
Umupunda uqhubeke ethi ubusela kufanele bulwise ngandlela zonke ikakhulu ngesikhathi uhulumende ezekhokhela leyo nhloso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi ezinye izakhamizi zakobulawayo zisithi kuxotshwe amakhansila aleli dolobho kubunjwe ikhomishini ezaphatha intambo, inhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ithi isisekelo sombuso asikuvumeli lokho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Inhlanganiso yeBupra ibize umhlangano yamema izakhamizi kanye lezethekeli ebezivela kwamanye amadolobho bezobonisana ngendaba yekhomishini osekuthiwa kumele ithathe izikhundla zamakhansila wona axotshwe. Laloba kunjalo, umqondisi weBupra umnumzana Emmanuel Ndlovu uthi isisekelo sombuso asivumeli ukubunjwa kwekhomishini ngoba leli nyathelo liphikisana lokunikezwa umbuso wezabelo omunyethwe isisekelo sombuso idevolution yesilungu. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha umnumzana Jabulani Mhlanga othi umthetho we-Urban Councils Act uyavumela ukuxotshwa kwamakhansila lawo ayabe esetheswa amacala bese kusiba lokhetho, hathi ukudiliza ikhansili yonke kubunjwe ikhomishini. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBupra, uthi bakhangela umthetho lolwazi lokuthi kwamanye amadolobho abake baba lamakhomishina kwahamba njani.
Kodwa kuliqiniso okuqala ukuthi siyananze ukuthi ama-councillors nxa ekhethwa akhethwa ngabantu kuyindlela yedemokhrasi esiyihloniphayo. Umuntu ukhansila owakhethwayo olokuganga kwakokusegcekeni oyinto engayisiyo leyo khansila sitogangileyo kaphume. Ngayisephumile uzaba replace ngendlela esemthethweni yama-by-election.
Lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi uhulumende akalamandla okufaka ikhomishini, ezinye izakhamizi zakobulawayo lokhu ezifuna ukuthi ikhomishini ifakwe. Omunye wawo unkosikazi Patricia Chabalala othi ikhomishini yiyo ezaba ngumlamulankunzi kukho konke okukhona ekhansilini.
Mina ngithi ikhomishini ayibe khona iyezaba ngumlamulankunzi phakathi kwaleli bandla elilama-councillors angenzi kahle. Yona ikhomishini yakhona ingafakwa noma ifakwe yizanu p f ngujulayi ngayo, ingayilahla sizayithwalisa nzima.
Umnumzana Welshman Mancinyane Ndiweni owake waba ngukhansila entumbane uthi akukhutshwe bona labo abaphambanisayo kwenziwe iphethishini.
Ngoba ikhomishini ezafakwa izabe ipolitical, izabe sihlale phansi politburo yezanu badiscuss ukuthi ngobani kumele babe ngamakhomishinazi. The best thing okwakhathesi asikhupheni bona labo kumbe banguteni kwezwe iphetishini.
Umnumzana Lungani Ndebele uthi bakuzwile ukuthi amakhomishini awasebenzi ngendlela abafuna ngayo kodwa bazimisele ukuthi bazibonele.
After ukuza okuvela kwamanye amadolobho oligoqela iHarare leGweru ama-problems esihlangene lawo, yes kuzwile ukuthi khona ama-commissions awaperformi ngendlela ama-residents a-expecta ngayo.
UZulu uveze ukuphatheka kakhulu ngoba ethi idolobho lakobulawayo alikho ezandleni ezinhle zenkokheli etheswa amacala enkohlakalo. Inengi lithi ikhomishini ingcono kakhulu ukuze kukhitshwe izigilamkhuba ezikhokhelayo. Ingxabangxoza yedolobho lakoBulawayo iqale kumaviki amathathu adluleyo ngemva kokuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umthethwandaba we-nomination court namhla wamukele amagama abazancintisa kukhetho lokudinga ummeli weMangwe lowe-Glenview South edalele ePhalamende oluza kwenziwa mhla ka-7 ngompandula. Abamela izigaba zombili babhubhe ngenyanga edluleyo. Ozancintisa esigabeni seMangwe eMathebeleland South emele ibandla leZANU-PF ngunkosikazi Hlalani Mgoni, ongunkosikazi kamoyi owayephethe lesi sikhundla umnumzana obedingwa Mgoni. Ibandla le-MDC lona lizamelwa ngumnumzana Vincent Sihlabo, yena otshele untungameli inkomo we-Studio 7 ngemva kokubhalisa i-nomination court namuhla ukuthi ukhangelele ukunqoba.
Ngingathi ngilulungiselele mpela ukhetho lele ngoba ku-harmonized election bengi-contesta njalo. Ngiwabhodile uMangwe, amawadi amaningi ngiwafikile, ngaba-explainela engifisa khona ukuthi ngingabasebenzela kanjani, lokuthi njalo ngicela ukuthi bangithume bona kuhulumende ngibamele ngezikhalazo abalazo. Yiko ngingathi ngilungiselele mpela njalo kuselomsebenzi othile kufanele ngiwenze before ama elections lawo asikayo by election ekamhla ka 7 September.
Yiziphi lezo nhlupho okhuluma ngazo abantu besigaba sakho ababhekane lazo?
Isigaba seMangwe babankomo sile nhlupho engingazifaka kuma category amabili ikakhulu. IMangwe yindawo ewomileyo, amanzi yiluhlupho lwabantu kakhulu engilubonayo. Amanzi okunatha namanzi ezifuyo. Then i-infrastructure yeMangwe since yachiywa ngombuso we-regime lanamhla lokhu injalo nje, imigwaqo ayilungiswanga, akula mabhriji. Yikho into ebengikhuluma ngazo ukuthi ngingazama ngamandla wonke ukuthi lezo zinto ibe ngama-priorities yami, ikakhulu amanzi.
Njengoba wancintisa wanqotshwa kukhetho olwedluleyo, kukhona yini osokuguqukile obona kungenza unqobe kulolu khetho?
Ye, ngingathi kukhona okutshintshileyo babankomo, ngoba abantu bakithi basuka bagadiswa nje ibhiza elingayindawo ngemva kwekhu eyayenzakalayo. Ngoba abantu basuka baba nethemba ukuthi maybe uzakuba lotshintsho, but instead utshintsho olukhona lusukela wabawesi, thina besihamba sibatshela ukuthi uSwazi lolu abaphuma kulo obebelitshaywa ngoSwazi nje olunomali sebezatshaywa ngoSwazi oluqine ukudlula lokhu. Ngile themba economy liyikhangele, le ndlela abantu abaphethe ngayo liyikhangele, isiwesi kula le abebekiyo ngesikhathi sikababa uRobert Mugabe. Yikho ngithemba i-economy isibonisile ukuthi la amadoda akhona awesi abawazi lapha abaya khona. Yikho kufuneka abantu abatsha abanjengathi.
Lowo ngumnumzana Vincent Sihlabo omela ibandla le-MDC kukhetho lokudinga ummeli weMangwe edalele ePhalamende. Oncintisana layo unkosikazi Hlalani Mgoni, yena uthe ubengeke ekhulume ngoba ubephakathi komango. ELupane West khona amabandla ancintisayo kukhetho lokudinga ummeli wesigaba lesi ePhalamende aphakathi kokudinga usekelo njalo kusasa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwenza umhlangano omkhulu kulesi sigaba. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi i-MDC idlalisa isikhathi ngoba ibandla lakhe lizawuphinda umphehlo ngokunqoba njalo.
okwakathesila nxa ngingekho khona ngale kodwa ama-reports engiwatholayo wonke njengoba siyabrifana nje ngokusa kwamalanga ngokwenzakalayo kodwa kukhanya umsebenzi uhamba kuhle kakhulu nama-reports esiwatholayo akuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lanxa nje kulokunye ukubambeka abathile emisebenzi eminingi kodwa abanye yenza umsebenzi omuhle kakhulu umsebenzi uyahamba sibili kuyatshengisa ukuthi kuyakhombisa ukuhlisolo ukuthi i-constituency lena kayilahlekanga izabuyela njalo endaweni yayo
kodwa nxa sikhangela ukudilika komnotho galiboni yini ukuthi abantu bengalihlamukela besithi selehlulekile ukulungisisa umnotho mhlawumbe bavotele amanye amabandla
konoko-ke ngicela uNkulunkulu asigcine siphila kuze kufike-ke umhla ka-3 ubone ukuthi akukho ebantwini khonoko impumela yakhona izakhombisa khonoko kulokuthula gankasa kulokuthula akulamsindo wonke umuntu ukhululekile ukuthi ekezigankasele ngakho-ke asilindeni sibone impendulo impumela ezaphuma izatshengisa njalo iyakhombisa ukuthi i-ZANU PF iyenzani njalo abantu bayibamba njani
ngitsho lasemangwe kanye laseGlenview South ubona linqoba
kakhulu iphekiwe yavuka imbiza esokuseleke ukuthi sithakulule kuphela
lowo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla leZANU PF obexoxa icingweni lo ntongabeli inkomo weStudio 7 esecholocho Live Talk namuhla sixoxa ngemizamo kahulumende eyokulwisana lamacala enkohlakalo i-corruption kulandela ukubotshwa kukamphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira othiwa wachaphaza imali efika phose izigidi eziyinkulungwane i-$95 million. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwelemelika lele Sweden, kulandela ukungenela kukamongameli Donald Trump, kudaba lokubotshwa komhlabeleli womculo we-rap welemelika, u-Asap Rocky owabotshwa wele Sweden. Ele Iran lidubule isikhali sohlobo lwe-medium range missile, njengendlela yokusilolonga kusehlakalo esikhwezelwe kufuthelana ukukhona phakathi kwelizwe leli namanye amazwe angentshonalanga kwisigaba se-Persian Gulf. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Tsikamayi Francis Bere obekuhlelo lwabasakhulayo olukahulumende welemelika olweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ka-2017 njalo olwela amalungelo oluntu usethole isicoco sabasakhulayo esithiwa Young Leaders Award sona esilenjongo yokuthakazelela imisebenzi yabatsha abakumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu asizweni amazwi kaBere ekhuluma leStudio 7 ngalesi isicoco.
I found this award to be giving me a lot of encouragement for myself but also for the people that I work with.
Ukuthola umklomelo lo kuyanginikeza inkuthazo. Kuyaveza ukuthi bakhona abantu abaphila emazweni abathakazelela umsebenzi esiwenzayo kwela Afrika. Umklomelo lo ungaphansi kwesihloko esithi Young Leaders Award. Njengomuntu ongisakhulayo, ukuthola umklomelo lo kuyangitshengisa ukuthi bakhona abantu abathakazelela ubukhokheli kwabantu abasakhulayo. Kuyathakazelela umsebenzi esiwenzayo njengabatsha kwele Afrika.
What young people are doing, not only myself, but young people across the continent.
Lo ngumnumzana Tsikamayi Francis Bere ongosakhulayo othole isicoco se-Young Leaders Award ubexoxa ke sixoxela ise-Washington DC. Kule midlalo yenguqu emithathu ebimele idlalwe kulimpelaviki edluliselwe phambili kusigaba se-Castleleger Premier Soccer League. Njengoba kulamaqembo alabadlali abaningi abahambe leqembu lesizwe lama Warriors kwele Mauritius. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo edluliselwe phambili ngabalisa umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu le-Highlanders lele kulawe Chiefs, owe-Chicken Inn lele Herentals kanye lomdlalo obekumele ube phakathi kweqembu le-Triangle lele Yada. Iqembu le-Highlanders labadlali abane kuqembu lama-Warriors elizadlala lile Mauritius kuhlandla lakuqala elesigaba sakuqala esomncintiswano we-African Nations Championship kumbe iChan ngamafitshane. Amaqembu athele Chicken Inn kanye lele Yada wona labadlali abathathu kuqembu lesizwe. Emidlalweni ezadlalwa kusasa kuviki yechumi lesithupha, iqembu leChapungu lizadlala lele Manyika Diamonds ngasemandaba, iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leDynamos lizadibana lele Harare City ngaseRuvaru. Ngensonto iqembu leMshwane Stars lizadlala lele ZPC Kariba ngaseTrojan Mine, iqembu leCapes United lizanqilana lele Ngezi Platinum Stars ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leWange lizemukela eleTel 1 ngaseColliery. Sikhangele ibhola lokuqaga. Umphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry usethembise iqembu ebelimele ilizwe emidlalweni yezizwe zomhlaba ukuba ngemva kwamaviki amabili lizathola imivuzo evela kuhulumende njengesibongo sokuba lidlale kuhle kumncintiswano okudinga intshantshu zomhlaba jikelele.
Went out there and represented the country extremely well. I would like to share with you all that
lisenze sasigqaja ngokuba izizalwane zaseZimbabwe ngokuyamela ilizwe ngendlela ebukekayo. Ngithanda ukulazisa ukuba njengohulumende siphezu kokulilungisela isibongo elingasithola ngemva kwamaviki amabili kuyindlela yokulibonga ngokusebenza gadalala elikwenzekele.
Iqembu leZimbabwe liphushelise endaweni yethoba mnembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha angene kumncintiswano oqhutshwe ensukwini ezisanda kwedlula oweVitality Netball World Cup. Bekungokwakuqala ukuba iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphatheke kuleli zinga lemidlalo yebhola lokuqaga, njalo abaningi abalandela ezemidlalo bebengakhangelelanga ukuba lingadlala ngendlela elidlale ngayo, njalo bebecabanga ukuthi liza kuba ngumthatshuzwa njengoba belilungiselele ngendlela engacacanga. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Amaqembu athele Badgers kanye lele Tigers iwaza kuba ngabaqali besiziba kusasa ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka yeSpar Bonza 2020 Cricket League. Lo mdlalo ukhangelelwe ukuqala sokugamenxa ihola lesikhombisa ekuseni, njalo uzalendelwa ngoza kuba phakathi kweqembu leHawks lona elizadibana lele Sabres, ikanti umdlalo wesithathu uza kuba phakathi kweBlazers kanye leRaptors. Ngensonto umdlalo wokuqala uza kuba phakathi kweqembu leSabres kanye leBlazers, kuthi owesibili uzadlalwa phakathi kweTigers kanye leHawks, kuthi owesithathu wona uza kuba phakathi kweqembu leRaptors kanye leBlazers. Yonke le midlalo iqhutshelwa endaweni yeOld Mutual Heath Street Multisport Academy. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday namhlanje silabaculi bomdumo kamaskandi abeqembu elizibiza ngokuthi Macwebese, lona elikhokhelwa nguVuyani Golide. Amalunga leli qembu izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa. Asizweni bexoxa lentathelisa indaba yeStudio 7 uEzra Chisa Swanda.
Umdumo kamasigandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzantsi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kwele Zimbabwe behlala eGoli labo bangene kulumculo. Uvuyani Golide ukokhela uMacwebezela.
Igama lami nguVuyani ngwakoChuma, zalwa eZimbabwe kobulawayo ePlumtree. Ngifunde khona esilima ngakhulela khona, kwathi ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngikhona. Ngihlabela nje ngiseGoli njengamanje.
OkaGolide uthi ezokucula zasegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengenza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni, engaqala ngagida kuye kuze kube yimanje, kodwa ngisasebenzisana naye. Umasikandi ngumculo engikhule ngawo, engiwuthanda kakhulu, engikhule kubana ukhuluma ngesintu kakhulu, ugxile esintwini, awemukele kahle kakhulu umculo wami.
Thank you. idlalade leli limumethe uluju kuphela. Lilenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekukura hundi njalo selitholakala ezitolo.
Isitila macwebezela liyatholakala ngemali engango 50 rand uma ungabe use South Africa. Uyafonela kule number 0743574156 noma uWhatsApp lapho. KuZimbabwe, Botswana noma uliphilisa nawe unemvume ya WhatsApp lapho. Sina indlela yokuthi ifinyelele kuwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lweHoza Friday, mlayezo bani othiyela uZulu.
Abaqhubeke nje besithande, besixhase, besithengele umculo wethu. Sizoqhubeka sibenzele okuhle futhi ukuzobajabulisa. Noma ungene ku-group ku-Facebook lapha uzothola amacwebezela. Uzothola lapho ke, uzothola lapho ukuthi ukwazi ukuzidownloadela lona i-CD, udownload nje ingoma oyifunayo. Izobe selitholakala nje kuleleli viki elinqalayo. I-CD lethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya. Sebenyuka abawela ngoludela bangena eGoli ukuthi bapheke imculo yabo. Kuleveke beselogolide weqembu lemacwebezela. Kuhlelo hoza! Hoza Friday, ingoma zabo zomdumo kamasikandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Ibe lempela sonto elijukela igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Studio umculo ke olo kamaskandi liqembelizwiza ngokuthi macwebezela lona ke likhokhelwa nguVuyani Golide izizalwana zeZimbabwe esebenzela kwele South Africa bebelo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Woza Friday. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.